Good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this July the 30th, 2015. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Plexidis Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the high prevalence of early child marriages in the country and the national launch to end the practice, which will be held in Harare tomorrow in conjunction with the African Union. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Don't forget to join us.
We are also on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, www.voandebele.com.
My name is Talan Juma. I work with Kato Sisterhood. And today was really an exciting day for Zimbabwe because different organizations, society groups, people from different backgrounds convened in the city center in Harare, the capital, and proceeded to march to the Minister of Female Affairs offices, where we submitted a petition on our position with regards to the agenda on ending child marriage in Zimbabwe. Tomorrow, we as Zimbabweans are launching the African Union campaign on ending child marriage. We are very excited that this is happening at a long last here for Zimbabwe. But we're also very glad that Zimbabwe currently chairs the African Union and SADC. And we believe that as the chair at this present moment, we are actually setting the bar high. Other countries have launched ahead of us. But we also want to really acknowledge our own government, because this is a very important event. Because launching, we are very clear that this launch is not going to be an end in itself, but that we are actually going to have a clear strategy and action plan for rolling out, because we don't want launches that just end in Harare. We want to be able to actually go to remote communities where a lot of girls are married before the age of 8, so that we actually negotiate with communities and come up with relevant strategies. Honorable Nyasha Chukwina, Wagashira, Petition Yeduva, Katilindi Sakuti, vachaiendesa kumusoro kusanganisira kune mamwe mavazi ehurumende ane chekuita nekuchengetedzeka kwemwanasikana, zvichisanganisira vekumapurisa, vekunotongwa matare edzimhosva, zvisanganisiro zvakare nekumutungamiri wenyika yedu yeZimbabwe, kuti zvitemo zvedu zvitariswe. Chitemo chikuru chatanga tinacho ndechekuti constitution yedu hongu tinayo, asi pane mitemo mizhinji isati yagadziriswa maringe nebumbiro remutemo ratinaro. Naizvozvo tinoona kuti tine mitemo ichiri kuti mwanasikana anokwanisa zvake kuti asesarudze kuroorwa ari pamakore 16, asi bumbiro remutemo idzva riri kutaura kuti makore 18. Naizvozvo kupikisana uku kwemutemo nebumbiro renyika zviri kuita kuti vana vazhinji varasikirwe nekodzero kana nemikana mizhinji, nemhaka yekuti zviri kunonoka kugadziriswa kwacho. Isu sevana veZimbabwe, semasangano akazvimiririra anoshanda achinanganisa nekodzero dzevanhukadzi nevanasikana, tiri kufara zuva ramangwana tichange tine chitsiko icho mutungamiri wenyika pamwe chete nemakurukota ehurumende vacharatidza mhiko yavo kuti vanoda kuti ivo Zimbabwe tichimisa kurodzwa kuvanasikana nevana vose makore avo asati akwana. Naizvozvo tinofara zvakare nekuti tinoziva kuti chiitiko ichi nemhiko idzi dzakaitwa mugore ra2014 nemubatanidzwa wenyika dzemuafrica, African Union, vakapati tsambe kunyika dzese dzemuafrica kuti vachiratidza mhiko idzodzo kuvanhu vavo, naizvozvo sezimbabwe zuva redu nzii mangwana.
Today on the Women's Roundtable, we are looking at the high prevalence of early child marriages and efforts that are being made to end the practice. Tomorrow, Zimbabwe will launch a national campaign in conjunction with the Africa Union to end the practice. What are your views on the issue?
And actually today, women and child rights activists actually marched to the Minister of Women's Affairs offices, where they handed over a petition campaigning against these early childhood marriages.
Yes, sir. PJ, I actually had the pleasure of speaking to Talent Jumo of Katswe Sisterhood, who we just had on the line, one of the organizers who participated in the march. And she said they were received very well by the new gender minister, Mrs. Nyasha Chikwinya. And she said Mrs. Chikwinya promised to actually take their petition to higher offices so that even the president can have a look and to see how to end early child marriages.
And tomorrow, Zimbabwe is actually launching a national campaign against early marriages in line with commitment made by the African Union to stop this evil practice.
Yes, you're right, PJ, because Ms. Jumo actually said the president is expected to be at the launch in conjunction with women's rights and children's rights organizations, as well as, you know, the gender ministry. But according to the United Nations Children's Fund, UNICEF, the State of the World's Children reports 2015, the prevalence of child marriages is high in Mashonaland East.
Yeah, the president.
In Mashonaland Central, which leads with 50%.
The president, as you were saying, is going to be at the launch. I remember him talking about it even in the SADC meeting that was held in South Africa. And he also talked about it even when he went to the AU summit.
Yes, actually, PJ, we have him a bit later on the program, where we actually hear him calling for an end to early child marriages. But the Africa Union has called on the ban of the practice and has urged African nations to launch their own national campaigns to end the practice, PJ.
And the U.S. president as well, Mr. Barack Obama, early this week, also urged for an end to the practice in his inaugural speech at the Africa Union in Ethiopia when he addressed the African Union Commission. We hear his views right now.
On the issue, this is the one chance where U.S. President and Mr. Mugabe actually agree. So it's very interesting.
Yes.
Yeah. So we're going to hear his views.
His soundbite.
The beautiful, talented daughters who are just as capable as Africa's sons. And as a father, I believe that my two daughters have to have the same chance to pursue their dreams as anybody's son. And that same thing holds true for girls here in Africa. Our girls have to be treated the same. We can't let old traditions stand in the way. The march of history shows that we have the capacity to broaden our moral imaginations. We come to see that some traditions are good for us. They keep us grounded. But that in our modern world, other traditions set us back. When African girls are subjected to the mutilation of their bodies or forced into marriage at the ages of 9 or 10 or 11, that sets us back. That's not a good tradition. It needs to end. When more than 80% of new HIV cases in the hardest hit countries are teenage girls, that's a tragedy. That sets us back. So America's beginning a partnership with 10 African countries: Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, South Africa, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, and Zimbabwe, to keep teenage girls safe and AIDS-free. And when girls cannot go to school and grow up not knowing how to read or write, that denies the world future women engineers, future women doctors, future women business owners, future women presidents. That sets us all back. That's a bad tradition, not providing our girls the same education.
PJ, interesting views there from U.S. President Barack Obama on his views on early child marriages. But we're also likely to hear the views of the Africa Union current chair, President Robert Mugabe, who has also called on Africa to stop the practice. Let's hear from him.
We resolved and committed ourselves to abolish all ills based on cultural and religious practices, including early child marriages and gender-based violence.
We heard there from U.S. President Barack Obama and African Union Chairman President Robert Mugabe speaking on their views on early child marriage. PJ.
Yes, izwile lapho ke uMongameli Barack Obama wele Melika kanye loMongameli Robert Mugabe wase Zimbabwe bevumelana lapho ukuthi lumkhuba wokulobolisa kumbe ukwendisa abamantombazana esisemancinyane kumele uphele ezwekazi leAfrica. Siyalemukela kuhlelo lwethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama. Lamhlanje lapho esikhuluma khona ngodaba lolu oluphathelane lokwendiswa kwamantombazana esesemancinyane. Sake saluphatha lolu daba kabanzi, kodwa ke namhlanje sesiluphatha njalo kusandulela umkhankaso lo ozasungulwa kusasa ngolwesihlanu wokukhankasela ukuthi lumkhuba uphele elizweni eZimbabwe uphele ngasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi leAfrika uphele lasezwekazi lonke eleAfrika.
Aiwa, iroidama PJ, nasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa dambudziko rekurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera. Uye tabva kunzwa kubva kuna President Barack Obama vekuAmerica uyezve naAfrican Union Chairman President Robert Mugabe vachibvumirana kuti aiwa nyaya iyo yekurodza vana vasati vabva zera ngaimiswe. Uyezve mangwana muZimbabwe muchange mune musangano mukuru wokuparura iwo chirongwa chekuitira kuti kurodzwa kwevana vasati vabva zera kupere. Uyezve President Mugabe vari kutarisirwa kunge vari pamusangano iwoyu. Tisatapedza nguva tomboenda kune vanyarikani vedu vakatimirira pari zvino. Tina vakati wandei PJ, tina mai mabandi vari kutaura ivo vachanga vachitaura ivo nezvinotarisana nevana vechidiki vanorodzwa vachiri vadiki. Makadii henyu mai mabandi? Aiwa, tiri wadi. Mungatitsananguriro kuti zvii zvinotarisana nevasikana vanonyanyorodzwa vasati vabva zera zvamuri kuona imi?
Mukushanda kwatiri kuita isu, tinoshanda nebako rinobatsira madzimai anenge akakuvara pakusununguka. Madzimai mazhinji achiri kusangana nawo ndovaya vanenge vachiti ndava nedambudziko kwemakore 5 aine kana makore 20 tichireva kuti iye pamuviri takabata ine 15 kana 14 makore okuzvarwa. Madzimai aya tiri kuti vanenge vachiri vanasikana pavanorodzwa, varodzwa kudai vochiita kuti vave vachiita mabasa anaamai. Asi mukubata mabasa aya vasikana vari kukuvara zvakaipa, uyezve kukuvara kwacho kunotokonzera kuti iye mwanasikana iyeye mwana wacho anoshayika munguva yokuti mwana anga achidzika nenzira iyoyi. Mukadzi wacho yeyuyu musikanawo anofara vakakuvara kutemuka dimbira kana kutemuka nzira yetsvina. Saka vasikana vazhinji ivava tiri kutiona kuti dambudziko ravo rinotanga kusure sekezvevabata kwaakumberi, asi ndo dambudziko ratiri kuona isu pane vadzimai vechibiki vanova ndivo vanga vari vasikana nemhandara.
Mungangoti de nechirungu tisati taenda kuna CCPJ vamboturikira.
Okay. The major challenge we're facing while working with women right now, women's health, reproductive health, is that there are a lot of young girls who come to us seeking help because they've actually started to leak either urine or feces, commonly known as obstetric fistula, based on a very difficult labor and childbirth. And most of these cases are actually quite historic. The girl can get in the profile that she's 20 years old, but the challenge actually began when she was 15, meaning that she was probably married at or before the age of 15, during which time she got pregnant and then attempted to deliver the child.
PJ.
Lapo unkosikazi, unkosazana Priscilla Mabandi, uyenake usebenza la mantombazana lawo kumbe ngithi omama abadibana lodubu lokuthi nxa lapho sebebeletha amathambo akantombazana lo kumbe umama lo abe ngakaqini abe secina ke sebesiba lodubu olokudabuka kungaba ngasese khona lapho indlela ephuma umntwana kumbe njalo badabuke lapho indlela lapho abaya khona ngaphandle okuthiwa yifistula yiluhlelo abasebenza lawo yikho ke yilolo dubu abadibana lalo oluningi abantu amantombazana lawa acina eyendiswa engxenye eleminyaka elithumi iminyaka engama elithumi lambili loba emihlanu umntwana uyabe sesemncane lapho uyabe ngenelisi laloba uyabe sethombile kodwa ke uyabe ngenelisi ubana azithwale njalo akhululeke kuhle ngoba indlela yakhe ayikabinhle ayikakhuli ukuthi abe ngumama acineke sedabuka ngangizwa ngikhula lapha ngizizwa kuthiwa kuloku kwephuka amathebe ngilethemba lokuba ingxenye yikho yiyo ifistula yona leyo angilaqiniso lapho kodwa-ke ngilethemba lokuba yiyo ifistula silonko sikazi marunda ecingweni siyakwamukela nkosikazi
yebo PJ
kunjani mama
sikhona singabuza wena
ihlupho elizibonayo lani khona ngapho ezabantwana laba abayendiswa amantombazana abayendiswa besesebancane sikhangeleke yona le ifistula esakhulunywa uyayazi lawe ukuthi ngabe ihambelana lamathebe yini
ye ngiyabonga PJ ye isifula ikudabuka kwamama nxa ezama ukuthi anike impilo emntwaneni ekubeletheni laphana but loba umntwana engadabukanga nxa ezama ukuzala indaba yokwendiswa kwabantwana ila ezinye izinkinga abahlangana lazo nxa umntwana ethe wendiswa engumntwana like ukuthi vele uyabe engakabi ready ukuthi abe ngumama ohlala nobaba endlini
umzimba wakhe
umzimba wakhe lengqondo zakhe and njalo usuka abe aphile impilo leyo kuthiwa yi-isolation ngoba ontanga baya besesikolo ebona ontanga begqoke imfomu besiyesikolo yenisengumama osekumele ahlale ngikhaya so ukuba ngumama kwakhona usuka kumkhulele and kusuka bese uhambelana lokho osuka kwenzakale i-GBV ukube kuthaya ngomkakhe ngoba isikhathi esiningi abantwana laba bendisa ebantwini abadala kunabo so okuyabe kukhangelelwe ngubaba emntwaneni kuyabe kuthiyeni kalokho umntwana iy'ngqondo zakhe ezisakwanisa ukuthi kwenze so usuka engayesikolo usuka athwala umthwalo wokuba ngumama engqondweni ongakamlingani engakakwazi ukuthibili lokugcina umntwana ngokuhlela lobaba endlini
ye ungathi fahlafahla ngesikhiwa
ama-child marriages mina ngiyangithande ukuthi ngithi ngama-child marriages not ama-early child marriages they arrest development of children. In fact, let me say I'm humbled to agree with both President Mugabe and President Obama on this issue because child development tends to get arrested. Children are then stopped from pursuing their education. Mm-hmm. They are stopped from the natural progression of growing up as a girl, and then they face the responsibility of taking care of a husband, both sexually and to take care of his other needs that they are not ready to do. Mm-hmm. They are not ready to socialize with other older women who are already wise. And they then get isolated and the time is withdrawn because they then see their peers going to school, and mm-hmm. they can't go to school. They don't even have the mental capacity to be able to bring up a child, even if they don't then suffer physically when they deliver the child, but mentally they then suffer. And I think communities should have community conversations mm-hmm. about the harm of marrying off the jail child before they are ready to be married. Communities should have conversations about the benefits of sending their children to school and giving them a chance to grow up and become fully functional women, fully functional professional women.
Thank you very much, Maisi Busisiwe Marunda. PJ, tisatende ramberi, tine mwe musikana wechidiki, Loveness Mudzuri. Akarodzwa iye achiri mudiki, uyezve achatipo maonero ake. Now we go to Loveness Mudzuri, who will tell us her view on early child marriages. She was married off at a very young age.
Zvinhu zvakawanda zviri kusenga nevakadzi vakawanda. Kana vana, vamwe vari kungotiziswa vabereki vasikumbonzwisisa kuti vatarisa kuti chii chinotarisirwa pamwana wavo, anoda kuiteiwo muupenyu. Saka ndedzimwe nhunha dzatiri kungosangana nadzo sevakadzi. Ndakarodzwa ndine 16. Ndakange ndaita pamuviri. Ndobva mai vangu vazozvidiscover kuti zvoni ndine pamuviri at 16. After 6 months of pregnancy. Ndobva vatonditi zvoni ndaunoroorwa. Ndakabva ndatongoenda unogara nemurume wangu handinaye izvezvi. Ndakanyora O level yangu at least, but handinozokwanisa kuenda kuA level kana kuenda kana kucollege kana kuita sei. Ndingoda kukurudzira vabereki kuti nyangwe zvikanzi nhamo yakaoma sei kana kuita sei, bhozi nyangwe zvikadika, it's not the only solution yekuti mwana ngaaroorwe kana kuti mwana enda. Bhozi tikada kutarisa kuti zvona vabereki vakaonda chipiriso kuti varodze vana vavo, it's either vari kufunga mari dzavo kuti zvoni mwana wayo akura kana kuti aita pamuviri sangaaroorwe. Havasitarisa mwana achiri kuenda kuchikoro, vamwe vari kungoroodza just because vari kutarisa mwana akura. Iva havana chekudya, vari kuda mari mumba, saka zvifaini kuti vari kungoroodza. Saka ndinongova advhaisa kuti ngavambotarisawo maabilities evana. Hazvina basa kuti mwana kuchikoro ari kugona kana kuti asi kugona. At least ngavatarisa kuti mwana wedu anokwanisa kuzoitewo mangwana, chii chaanokwanisa kuita kuti azvimiririre iye semunhukadzi.
PJ, we are very touching, view there from Loveness Mudzuru, one of the young ladies that actually took Zimbabwe to court to challenge this practice of early child marriages. And she was just giving her view because she was married off at 16. But we also have our other guest, Talent, but we'll take Amai Machkala, Vekubindur, Nukti. Tambotaura nasisi Talent earlier on. I think regai titore amai Michaela. Makadiiko amai Michaela?
Zvau makadiiko.
Aiwa, ndatadza ini kupronounsa zita renyu rakanyanyonakisa. Ii zita remwana here?
Zita remwana musikana anonzi Michaela.
Aiwa, rakanakisa chaizvo. Saka manzwa imi tatiri kunzwa kubva kuna sisi Loveness Mudzuru nevamwewo vari kutaura panyaya iyo yekurodzwa kwevanasikana, kwakamira sei kwamuri kubhindura uku?
Kubhindura kuri nani zvakwene, asi nyaya iripo ndeyekuti vana vedu ava vasikana havasi kuzvipa nguva yekuti vanyatsokukura sepatikasvikawo isusu. Vari kutanga kuda kuita zvevakomana vachiri vadiki. Saka izvi zviri kukonzera manje kuti zvoni ana amai kuti mwana wake akapiwa tobvoti apiwa nhumbu at 14. Amai vari kutadza kukwanisa ende akadzamara apiwa nhumbu iyoyo imuchengete pamba anenge akutopengosa amai. Saka chikondo chinongova kumuti iwewe chiedza kupi kumurume wako, nokuti ndo zvavasarudzawo kuti kuzviitiro yako imba. Unenge usiri utsinywa kuti zvoni mwana enda, asi paunomuudza kuti zvauri kuita izvi zvokuti uri kudatana nevakomana uchazosangana nemaproblems akadai seo, dzimwe dzenguva hapo mukwanisa kana kukuteerera. Saka solusheni yaunozomupa ukamuti enda unozviitira imba yako uonewo, ndo paanozotanga kuona kuti upenyu hwakaoma. Ende vanasvana havasi kutombotsurika, ende vari kudatana nevanhu vahombe kwavari. Saka kuti tivadzore vamazvina unondosvaa kuti ovadzora sei. Saka vana ava
amai Michaela, pogadziriswa sei? Tanzwa sisi Loveness vachiti dai mambopa vana ivava machanzi, nekuti dzimwe dzenguva kunyange asiri kuita zvakanaka kuchikoro, kunyange ane musikanzwa, asi imbogara nai pasi mutaurira naye kuti toita sei kuti zvinhu zviendeke. Imi munokurudzira kuti padii ipapa?
Mwosho anenge angokanganisa pamwe kamwe chete zvako. Iwo bva wangomudzinga sembereki kuti chienda unogara kumukomana iyi.
Kandinokuudzira ndekekuti chikosi changa ndinofanira kukurudzira kuvana vasikana kuti paanotsurwa pai anofanira kuteerera. Kwozotiwo kunana mai sesu vana mai kana mwana pane mwana unozosvuwa kuti mwana wangu zvosvuwa ngazvinyatsoteerera unogona kumupomuka nezvezvi unomutsvagirwawo makosi ekuti aite kana kumupomuka nokuti aenderere mberi nechikoro asi zvinenge zvakaoma nokuti mumwe wakona haatoteereri.
Aiwa, tinotenda mai Michaela, murambe muchifona, ndozvatinoda mokokana nemamwe madzimai arimo mumubhindura muchipota muchifona vhiki nevhiki pano pachirongwa chenyu chemadzimai.
Aiwa, maita basa.
Aiwa, tinokutendai, muve nezuva rakanaka.
Voti mukulumelo unkosikazi Marunda. Ngodaba luka ntombazana lo kumbe ose ngumama kathesi uloveness Mutsuru uyizwile uluzwile udaba lwakhe oluzwisa usizi kangaka thina njengabazali umthwalo wethu ungapi la nxa sizaxotshela umntwana iganga.
Ya mina engibona iPG ukuthi umntwana evele eselethisi sokuphambanisekile. Okumele sikwenze ukuthi sihlale phansi lo mntwana sikhulume laye simbonise ukuthi ngaso kunje lawa yiwo ama-choices akho thina singama lawe nxa usithi sikwanise ukukhuluma lo mntwana simbuze ukuthi yena uthini. But kakhulu mina bengikhuthaza ukuthi njengakathi eseZimbabwe weare debating umthetho lo okuthiwa abantwana ababelow 18 can have i-sexual activity bengabotshiswa. And for me ngithi mina ayisikho ukuthi kumele sikhulume ngokubophisana labantwana but abantwana bethu babe lama-clear goals. As a family kasifundiseni abantwana ukuthi babe lama-goals njalo babekwazi ukuthi i-sexual activity ilama-consequences. I-sexual activity kumbe ukuya emacansini lomuntu wesilisa akulani ukuthi liyalingana kumbe liyathini but kulo mvuzo and isikhathi esiningi umvuzo wangikhona yikuthi wena usuke ube ngumzali ungakabi redi ukuba ngumzali. But nxa sokunjalo nxa sokusuke kwenzakala abazali kasebeleni ukuba lelaka kasiboneni ukuthi singancedisa njani umntwana ukuthi impilo yakhe ibuyele endleleni okumele kade ihambe ngayo. But okukhulu esikhuthazayo thina njenge-rapi yi-prevention ukuthi singakasikhonapho kasikhulumeni labantwana babekwazi ukuthi lami njengomntwana oyinkazana ngiyakwanisa ukwasaya ukuba ngu-president ngiyakwanisa ukwasaya ukwenza so many other things besides ukuba ngu-Mrs. Somebody which is okay nxa usikhulile but no umntwana kulokunye kumele ukhangele ukuthi ukwenze and kasifundeni ukukhuluma labantwana even ukhuluma lo mntwana ongamkhuzi but ukuxoxa nje laye ukuthi wena vele ufuna ukuba yini nxa usikhulile right nxa ufuna ukuba ngudokotela kuyini okumele ukwenze ukuthi uze ube ngudokotela.
Yeah, hayi siyabonga ubambe khonapha ecingweni.
Yes, PJ, okay. I think we have our other guest, Talent Jumo of Katswe Sisterhood, who actually is one of the women that handed in the petition to the minister today. I know we're out of time, but we just say hello, Ms. Jumo. How are you?
I'm fine, thank you.
Just in brief, maybe you can just tell us, what are you looking forward to tomorrow at this launch?
We actually are hoping that this launch is just the beginning of a very long and intensive campaign that will filter through to the grassroots, to the remotest parts of the country, because we have had launches that just ended, you know, as that. And we have some key issues that we are raising as a women's rights movement, a child rights movement. And key among those issues are the issues around realignment of our current laws with the Constitution of Zimbabwe. Because at the moment there is conflict, the Constitution is saying,
Ms. Jumo, I'm going to have to just ask you to hold on, and all our other guests, Ms. Priscilla Mabande And also Miss Mais Busisiwe Marunda. Please hold on as we migrate to, we'll be streaming on the internet at www.voazimbabwe.com. So please don't hang up, and would like to thank our listeners as well and all our callers who called in today on the Women's Roundtable. Stay tuned. I'm Marvelous Mplanganyahuye.
Mina uPraxitus Jeremiah asidibaneni ngeviki elizayo kulabo abalalele emsakazweni weradio. Kodwa kulabo abalokhu besalalele asiyeni ngale ebulenjini ku www.voandebele.com.